akan nak rasa ready. Kita tangan ada cari makanan yang anas. Ibu mesti sendiri gabung di Pojin 2020. Maka segera ke Studio 7. Nepenyuro ini ada di dalam Zimbabwe. Namun lupiwa ini Studio 7 di Washington DC. Sakulani itu juga wajib nasi. Ini jadi cano nak wande di Washington DC di sini. As you know, isu ini curung baca nasi. Mangbanani ano dari Re High Court. Di contohnya ya, ini cakap mana kita jauh mende kunci dari mari karena kita sekutu. Kuwanu wanu di bawah jawa panggula ikut di sana ini juga rezeki corona virus. Baadhi ya sultano, rino ji uwandu uwebandu wabato netu uwereche coronavirus mungika wapira kushika pakuni mevano mwe. Wano, wano darika maza na mashano ezuru, wano raramani uchechua na HIV AIDS, wano kumaruwa, wano zi, wano kukundika na kuona chakufambisa kuti, wano zora nishunga ya mo. Se mazwa ose, ichondo ama nesezi enyu, ama chumira kustudio 7. Iji ndio mime ya misoro ya nauze ziza nasi, ichi bakuno kustudio 7, ili Washington DC. Urumende inoji parisi novanu vaokorova utachua na we coronavirus mnika, wale itamata na madana tu nevana 604. Uye mazana mashanu nema kui masiri anewa nongwe rawo 587 waka wanikuwa basi na utachua na uhu. Bazi runoona anezo utano rinoji gumi neva nongwe waka wanikuwa vaini utachua na we coronavirus uye wanu watatu njimu wakafa nechuwele ichi. Wano jishakare pabanu wane utachua na uhu umeshete ari kumatebleland north washanu varimu blawayo. Vanomwe varimu Harare uye vana vari kumashonaland east zvichisvitsa pavanhu gumi nevanomwe vane utachiwana hwecoronavirus munyika. Mangwanani anhasi dare rehigh court rikanzwa nyaya yauyiswa mberi kwaro navamupfunzi mulilo nemumiriri weHarare North muparamende ari nhengo yeMDC Alliance vaRusty Markham, avo vanoda kuti hurumende imanikidzwe kutambirisa vanhu vakaudzwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu mukurwisana nechirwere checoronavirus. Vaviri ava vanoti vanhu vazhinji havana mabasa muZimbabwe uye vazhinji vanorarama nokutengesa zvinhu pamusika. Naizvozvo havakwanisi kungogara mudzimba dzavo vachitarisa vana vavo vachifane nzara. Vuyetara vaviri ava vatendaibiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights uye vari zvemutevedzeri wavanezvonchamisa vaudza Studio 7 kuti vavanomiririra ava munyaya iyi vanongoda kuona zvinhu zvichiitwa pachena. Taedza kubata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
Varume vaviri vanoitwa muzvinafundo mufundo mulilo na Honorable Rusty Markham MDC Alliance Harare North vaenda kudare redzimhosva vachinoda kukumbira matare kuti panyaya yelockdown inoyi hurumende ibhadhare vanhu vari kutambudzika either mari kana kuti masafety nets anogona kunge ari roller mill, iri sugar, iri flour, iri nyama kuti vanhu vararame vari kutambuka sezvamunoziva imi 95% yevanhu muZimbabwe havana mabasa 79% vari mu informal economy. So vaenda vachida kuti paonekwe kuti vanhu vasabude mudzimba but kuti vasabude mudzimba ngavapiwe chekudya, ngavapiwe mari, ngavapiwe mvura. So that social distancing is inoitika ndoo zvavaenda kukoti vachinotsvaka.
Murayiro kuti vanhu vagare mudzimba watanga kwatova nemazuva akati wandei, nyaya yekudare redzimhosva munovasa kuti chabatsira here sezvo vanhu vagara vachidore mudzimba kubva kudhara?
Chabatsira chaizvo bhozi kana muchiti mimi vanhu vari mudzimba vanhu vakanzi vagare mudzimba hongu mutemo wakadaro munhu haasi mudzimba bhozi munhu ari kutotambura ari mumustreet kunana mabvuku tafara kwandomirira uku vanhu vakazara mustreet vachitengesa matomato vachitengesa mambaira kana kuri kumbari kwakazara muna street nokuti hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina chekudya hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina mvura hazvigone kugara munhu agare mba make kamba kamwe chete ane vana 8 iyari roja pamufati pakazara vanhu so vanhu vanotopinda mustreet so masafety nets aya anozvidikamwa ende imimi musafunge kuti pachanzi papera lockdown musi wa 21 April zvoreva kuti corona yapera pacharamba pachingori nematambudziko saka maregulations ekuti hurumende ibatsire mhuri dzinotambudzika mhuri dziri vulnerable mhuri dziri fragile anofanira kunge atoripo mutemo uyu unofanira kunge uripo munofanira kuyeuka futika kuti tiri makore enzara harvest yainge isina kumira mushe gore ra 2017-2018 gore ra 2019-2020 harvest yedu haina kumira zvakanaka so ava vaenda kupatare vari kuti ngapaitwe mutemo kukuti tizive tese kuti kana ndichida chikafu ndinokwalifya sei ndinochikuwana kupi because pakaitwa mutemo vaya vemakaro vane maoko marefu vanopotisaiza food vacharamba zvavanongoita vachizvekumaruzevha that's why varume ava vaenda kumatare kuti hurumende ngaipe masafety nets aya but masafety nets aya ngaapiwe pamutemo uri transparent so that anyone whether anoenda kuanglican church kana kuroman catholic anoenda kumdc alliance kana kuti zanu pf mese munonoona chikafu because mutemo uri neutral unongochiprovida kodzero dzenyu mese
vadomwa munyaya iyi ndevanani vaditi
wekutanga anonzi pachirungu first respondent ndiminister of health and child welfare baba Obedaya Moyo vechipiri ndiminister wezvemari vamutulisi Ngube vechitatu ndiminister welocal government vaJulai Moyo wechina ndiwo vamunangako
munotarisika kuti nyaya ichanzwika rini
it was coming at 10 o'clock before Justice Tagu na Justice Musaku
abo vange vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vatenda kuti vari parunare kuHarare neStudio 7 kutaura kwatamboita bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatatu vaine chirwere ichi kubulawayo muzimbabwe mashaya vanhu vatatu nechirwere ichi kusvika pari zvino pavanhu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vana vacho ndevemhuri imwe chete yavasourusa kudya vekuruwa avo vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi mushure mekumboenda kuDubai Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yaaita navasakudya
batwa 3-4 vasina wabatwa E5 saka tinogara tatugera asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3 quarters complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko rugara takachingoisa ma bedrooms kwacho isusu takangosati cottage still positive
ko vavakidzani venyu vari kunzwisisa here nezvechirwere ichi
kunzwisisa but kungotwe ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese bhozi vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes the phone us kuti vanzwe kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu wama neighbors akatibatsira rua residence yese yakatibatsira we churches wakatibatsira but kuti wazosvika pedyo wari kutya stereki nenyaya yekuti vari kungotya kuti zvose hosha iri utaurwa nezvayo stereki tinogona zvotapurira tapukira pairi but regain to this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndiri kugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes vari kugara mumimba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratingoshandisa imwe before first lady vasati vatipa chii imwe toilet saka ndangu kuzira kunechi kune wanhu kuti wabatsire kuno anenge ari munhu kubatsira but maneba zedu ari kubatsira but that kakucha karipo that's the truth kakucha karipo kuti wanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu wazhinji wanotya ndo chokwadi chaicho dai pane unofanira kudzidziswa ipapapo
ko vana chiremba vari kukurapai sei
madoctors arungoteno because isusu mishonga yakati paka iyo ma antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzo dzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukana ukauripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsirawo especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndipo ndakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndaingotanga kuti ndipe ma lemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka ndakazonazwa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days vachinwa saka zvakawabatsira kuti haina zouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chairukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but daita hit the call ya president yekuti tite tigare kudzimba kuti chirwere chiri kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvo chirwere chachina kumira zvakanaka dai vanhu tangoteerera haino kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachina kumira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisiumira paizvo zvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwanhu
vasausa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus chikatapukiravo kumudzimai nevana vavo vaviri vange vari parunare kuruwa zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira uye hwasvika pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vakwira kusvika pachurugumi nemana uye mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi Johns Hopkins University yomuamerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti vanhu vafa vadarika zana nemakumi masere america ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nematatu mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vari kukundikana kuwana chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo panguva ino yekurambidzwa kufamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vamaguhu vanoti izvi zviri kukonzera nemutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus vanoti matunhu avawana nyudo iyi anosanganisira remutasa kumanikaland pamwe nehwange kumatibiriland north sangano renational aids council rakazivisa svondo rapera kuti riri kukurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yokusafamba kwevanhu kuitira kuti vange vakadzivirirwa zvakakwana ngati njwe hurukuro ya waita na Jonga Kande Miri wa Studio 7.
Tingati dambudziko guru riripo iko zvinezvi pariripo tangira pacho pa transport. Lockdown yakaanounzwa na President Mnangagwa irikuonesa kuti mabhasi anotenderwa kufamba chete mabhasi ezupko. Saka kumaruwa kwakaita sana mtasa akufambi mabhasi ezupko kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisi kutenderwa kufamba zvekuti kutaura kuno mumwe driver weimwe kombi inopinda mamutasa akatorohwa nemapurisa mushure mekunge awanikwa achitakura vanhu achienda navo kwamutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuhange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi ezupko vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopiwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura kuti 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga sekuziva kwako vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana half a million kana kuma 750,000 ndekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi ezupko havachina means of transport. Ende vamwe vari kutotya kufamba chaiko chaiko chakuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa, not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mishonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina maplani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu ava?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nderekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inyaya yekuti takabuditsa statements mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese. Ndo wakati pa information iyoyo. Saka se research organization tinenge tapedza pedu, tinenge takumirirawo kuti hurumende ichatorawo danho kuti igadzirise dambudziko ratinenge tataura iro.
Zvii zvamungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity, so vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro ku World Health Organization nemadona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vava nemari yekufanira kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndo zvaifanira kuti zviitike, mishonga iyoyo igona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tichitaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvino zviri kufamba kumaruwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafare maguru vari parunare kwamutare naJonga Kande Miri weStudio 7. Ndomotarisa zvirumba pepanhau. Kwa mune mnyaya ikuji chipatara Johnson & Central taka tangiza huko ngoro ya wanu wane usashua na huporo na maera chipatara Johnson kushanda ni National University of Science and Technology pamweche tene Applied Genetic Testing Center watange wachongoro la chukwere ichi mwanu wano baku vlawayo Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands ne Masungo. Mukroni kwa mekare muru muri yemurume akashaya nechirwere cheCovid-19 vaEN Yusuf vanotaura kutafara kwavo nemabatirwo nemarapirwo avakaitwa vasati vashaya. vachiti vanhu vakava rapa vanhu vasinga zvivi zvavari kuita vaislop avo vakange vaine makore makumi manomwe nemapfumbamwe vakave munhu wegumi nemumwe kubatwa nechirwere ichi muzimbabwe.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya magadi magadi mwe studio 7 rokwaza mure Zimbabwe yose rumatima nenyika kusanganisira vari muSouth Africa. Ndinoitwa baba Trevor ndiri muKimbali. Ndinoda kuti ndingotaurawo pamusoro yatokosani kupe tokosani kupe ari kushandiswa nezano PF ngasiyane neMDC yavachamisa iyana MDC tiyake yakaenda nayo kumaelekshoni akadliwa. Saka ndizivi kuti koti yeZimbabwe kana ichiti MDC inofanirwa kuita Congress kana kuti MDC yavachamisa inofanirwa kudisova yotangwa patsva. Ndizivi kuti zvinenge zvichireva kuti kudii iye akabuda momo anda akatama kana vakakwake. Saka angachiita zvekukwachira nealliance kupatakaenda kumaelection MDC alliance vakairegere ichikwikwidza iyo isingatende kukwidza atenda hangu.
Kustudio 7 makadi mese vanoshanda mangwanani namadekwani zvinokwasai mose semhuri inotikakwira zvakadai kuvanzika nezvipashe namunyika dzose nokutendera nokufarisai panguva dzino. Handina zvakawanza ndokutaura asi ndinoda kuti nditaure pamusoro pevanhu vose vari muZimbabwe navari munyika dzakasiyana siyana. Ndaikumbira kuti anoteerawo panguva ino tive nemwoyo mumwe wokubatsirana. Shuwa zvinhu zvakaoma, shuwa maramiro edu havafani, kuwana kwedu hakufani. Saka ngaisave nguva yekuise kana kuti vananhiki zvinorarama sei. Ndaikumbirawo zvangu tava nemwoyo munyoro kuona asina chokudya ngatiedze patinogonapo kuti awane chiufu kana nemiriwo isinganyanyi kudhura. Unenge wagona ipapo ndinokumbirisa kuti hama dzangu tisasekane asi kuti tibatsirane. Kubva ipapo ndinokumbira kuti zvisapera kusvika chirwere ichapera munyika dzakasiyana siyana nokuti vazhinji sokuona kwamwe nyika zhinji dzichafarwa. Saka kuwana sekusikazofani kuchaomerawo muvazhinji. Uyezve panguva ino ndoda kuti ndikotaurawo zvangu kuna mai Kupe navamonzura navakomisi kuti zvamuri kuita izvo handina kuti zvakaipa, zvakanaka. Asi ndakafitara zvangu zvichatadze zvichazokusiyai zvichiuri pachena sokuti hamuna njere. Tarisai kwaana vaguti izvozvi, tarisai vana biti zvavakamboita, tarisai vana ncube zvavakamboita. Saka mechiti zvinhu zvenyu mutarise kuti zvinokugumirai kupi. Ndoo mashoko anga ndoti taura ndichiti munhu wese mukada upenyu hwakanaka ngatingonamatai kusvika chirwere ichi chakwanirwa mushonga nokuti munhu wese upepe pachiri. Ndatenda hangu ndiri muno muSouth Africa TK Kandidzano.
Tinoti tiri muno muSouth Africa tinoda kuti vobhodha rivhugwe tinde vokuumba tikwanise kundogara vokuumba nekuti hatina chekudya. Nyangwe takavharirwa yedu muDzimba nayo COVID-19 yacho iyi tiwanewo kundobatsirika tiri kuZimbabwe tisakurasakura womapfunde nemabagwe.
Makadiko hamane shamwari zvakaoma. Mwari atigumbukireiko nyika dzese? Dai Mwari aipindirawo munyika yedu yeZimbabwe vanhu varega kufa komanda yeMwari angoitawo mashirikiti yapera. Nzara ndo yatikwadza, nzara ndo yatikwadza komana. Mwari madarireiko? Mwari madarireiko? Dema tirangarirawo Mwari tagonawo kuyambuka vana veZimbabwe pamusoro pechirwere chekorona. Tozviziva Mwari kuti kugumbuka kwenyu ihasha dzenyu, asi kuti Mwari dai madzidzorawo ukamarangarirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Magadiko vasamarari vanajonga. Ini ndinoitwawo maifadza iwazha ndiri kuDurban. Ndangoti makadii mose kuZimbabwe, makadii mose hama dzeZimbabwe muri uno muSouth Africa. Ini ndidangotawo nyaya yevanhu vari kunzi vari kufamba munzvimbo yemunyika yedu yeZimbabwe maringe nenyaya yechirwere checovid-19. Ndoona sokuti hazvina kunaka kuti vanhu vaite musikanzwa iyo nhamba yevanhu vanokurwara nechirwere checovid ichingowedzera. zvikada kubuda kwamunenge muchitoita muchienda pamunenge muchinotsvaga mavegetables ipapo ndopamunenge muchitora zvirwere izvozvo. Ina hangu chananga ndichikumbirawo vedu ndechekuti izvezvi tarisai kuti isusu tiri kuno kuSouth Africa tiri kutotambudzika kuti tingaenda sei kuZimbabwe kunoona mhuri dzedu nenyaya yekuti mabhodha akavharwa. Kana chirwere ichi chikaramba chichingokwira chichingokwira zvichatira ndezvekuti tichangoitwa sevaya vakakwarantaiva vekubhodha rekuBotswana tigoita zvenguva tiri kuno. Imiwo vanhu vari kuZimbabwe vane hama dzavo dziri kuno South Africa vakaramba vakavharirwawo vachawana sei mari, vachashanda sei mari dzokuti vatumire nyika vanhu vari kunyika yeZimbabwe? Izvona chimwe kuti zvinongoda kuti ani nani sedunga munhu kaazvifungire kuti ndikakwanisa kugara mumba ndikambochengetedza kwemazuva akatarwa iwaya toboona kuti zvinomira sei. Kana Mwari wekudenga vachida vanongotitsvanyasha tose, vanongotitsvanyasha, vanovatsvanyasha munhu waanomurombo kana mufumi vanotitsvanyasha tose. Chirwere chongosvika vachiikira dai tanga tambozama tose sevanhu kuti dai takwanisa kugara mudzimba dzedu tachengetedza utano hwedu, tachengetedza mhuri dzedu. Nekuti iwo kaita musikanzwa kuda sababa kavasamai mukabuda panze zvazvinoda ndezvekuti muchauya mukaafekta vana vari mumba. Chokwadi, ndakumbira ava hangu ndiri kuno kuSouth Africa kuDurban inoitwawo mai fadza iwasha tobva kugokwe uko pasi kuchiteketi chaiko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Enda pamhepo, Johns Hopkins University inoti vanhu vafa necoronavirus mudunhu reNew York vapfuura gumi rezviuru, asi gavhuna vedunhu iri vachiti zvinoratidza sekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara uye neavo vari kufa vave kudzika zvishomanana. America ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi, avo vanopfuura zviuru makumi maviri nematanhatu pamusoro pevanhu vanoita zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi masere nevaviri evanhu vane chirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti America ndiyo yave mberi kwenyika dzose nechirwere ichi pasi pose.
Hazihana inoroma mama, hatichada kusasana, inanguva yatofamba mama, nanyora ndiyo, ndiyo yerudo,
ndiyo yerudo,
ndiyo yerudo, izere mimuso mama,
ndiyo yerudo,
mirukumzo yacho inonda minuro,
ndiyo yerudo,
minuro zato minuro jaito mama, unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai.
Zvonguva yedu yapera, regai kumbotarisa zvanga zviri munhau. Mangwanani ano, dare reHigh Court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekurwisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndine Tanora Kawande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.